Get the maintainer.
Lipo.
So much dopey.
Young Fanta. One drop. Ari kupi X and the Kanzira. Zona nda kukeza wena nda katukira. Tumafuta nda kusora tunonuira. Ndaka zuwana uwangu anonditengera.
Waifunga ndicha tumra pa wakaperira. Uchindi Kanzira iwe uchisifonira. Uchisiwona kunkenti iwe ukuria. Za manje manje dini tavani style.
My exi
Munonzgo neni Goririno munonzgo neni.
My exi
Mucharamba muchirwadza neni. Goririno munonzgo neni.
Nika ni my exi.
Ah, munonzgo neni. Ah, goririno munonzgo neni.
My exi.
Aiwa munonzgo neni. Apa murigu gaya kuzokera na neni.
My exi ndaku kandira ma boss. These days kuma gaya ndota stress good. Danga zina choice. Danga ita eku tari sira down sema socks. Na ita eku chinja ndoda type sama loot. And smooth ma pizza waku biro head a lot. But iwe kasu waku tipo chindi tipa ndina sus. Ujitaura ndiri type yaka fit kwa ni divorce. Ma ex pa ma ex garo ziva pana lose. Saka plus sangi tu kuzu wawona nari force. Andi chadi ana kim plus food. Mbana zina no nets, wauna vandi tiga, vandi kanda pa mapus. Ndaku pia pali kut,
ma-exi.
Ah, munonzgo neni, ah. Koreri no munonzgo neni.
Ma-exi.
Aiwa munonzgo neni. Apa murigu gaya kuzo kera na neni.
Takatanana takai purasha. Taimbo nzwanane wani paya paya. Nushketa hede kuti paya taiflaya. Nofila sayi wanto kutipesi ya kata maya. Hii, wawazi wa ma-exi. Moyo mabaiwa.
Akatirambira kusachinja mbacha. Taiva na yembe mbiri fani kama pachka. Latindi mauta pana dzimwe za maisiba. Zaka baruka kwa sara imwe. Makagona, makabuka patani. Ma ex akasara kaglo wandana young fantani. Ha, patiri mainge manongerera. Ya imuone zwarava bakuonere.
Ma exi
munonzgo neni. Goririno munonzgo neni.
Ma exi
mucharamba muchirwadza neni. Goririno munonzgo neni.
Ma exi.
Ah, munonzgo neni. Ah, goririno munonzgo neni.
Ma exi.
Aiwa munonzgo neni. Apa murigu gaya kuzokera na neni.
Baby, are you wild? Do you don't need pocket? 2 minutes, 2 seconds, katundi vuri rasket. Still remember, kindi kanzira kachitandi na shit. Tapa mungwe msina sent. Ku drop a net like. Tambira ikureva tete kunu atichada mahu. Deja kutara pa maiti itisa. Muchiti tumanisa. Imi ni ma exi.
Ma exi.
Munonzgo neni. Goririno munonzgo neni.
Ma exi.
Mucharamba muchirwadza neni. Goririno munonzgo neni.
Ma exi.
Ah, munonzgo neni. Ah, goririno munonzgo neni.
Ma exi.
Aiwa munonzgo neni. Apa murigu gaya kuzokera na neni.
First thing first, me no care clone. Try to play me round like a roundabout. Try to play with your sorry ho. No me bring me chest like a China gong. It could have been here, it's a while ago. Chateva ziya paya ya vapa ivapo. Ratongo va drama ku scripta kunge muvango. Don't try me for me, no pick that call. Pamwe pato chimoni siya. Wakuda kundifunga nekutiwa nechimimba. Manje dora chondaka kiasa. Mugoma kila chindaka mbingi ndaka nyura.
Aunga mboto uku pisa kundidari kauchi. Manya ni muna ninge chingwa chakatsikwa. Manje ndane kamweka baby kakadarika. Kunaka kwa wakaita ndopa ndaka gadzikwa. Auna kumova on that's a setback. Uku dzukera kwa ndaka darika long back. Yangu life versus yako saka tek tek. Woto simba pa marika vansa check.
maexiesendakadzima kudhara ndikafunga zvandakaita nemi ndinonyara vamwe muchapiwa zvirwere nemadara nekuvhura panhu pamunofanira kuvhara kana ndotaura muchatongoti yese yauhuwandisa ndakatoidya yese zvikai pano nemufesi wako mese ndinokudzingira makastoma yese
You pick up Boss Chisa, Outer BY, your King Taylor, your DJ Tashman, Zim Celebs.
Music!